Awo ndiwo anonzi manyepo blessing. Nyaya iyi yakanga iri nyaya yekungotsvagidzira kuti vakwanise kuvhara masitaira avo vanga vachiita ekuti vakanga vaakuda kuchinja leadership munesi muZimbabwe. Saka vakanga vachishaya kuti kovozviita sei kuti vaine leadership yeAmnesty muZimbabwe. Saka nzira imwe yavakashandisa ndeyokutanga kudzinga director unova inini. Vakatonditretena kubva patakasangana tiri kumusangano watanga tiri kuRome. Vakanditaura kuti iwewe chisiya basa kana usingadi tichakudzinga. Naizvozvo vakanga vachitretena even the local board reZimbabwe kuti vakarega kundidzinga vachazodzinga board iroro. Saka nokudaro board iroro inini ndakabva ndaresign. Ndobva vati tisakana zvawaresigna takuda kuita audit. Ndikati ndaresigna ndakupai 3 months notice ndiripo. Kana muchida kuita audit yenyu itai, ndinenge ndiripo kusvika 3 months dzakwana. 3 months dzakakwana havana kuita audit iyoyo. Vakazoti ndabva zvachose ndobva vakatanga kutanga kuita audit ndisisipo. Zvekuti handina kutombokwanisa kana kuti ndione audit yacho nanhasi, handina kuiona.
Saka basa manga masiya rini mwedzi upi chaizvo?
Ini basa ndakaresigna musi wa21 March gore rakapera. Ndaresigna musi wa21 March ndiri asi ndavapa 3 months notice. So by 30 June ndakanga ndiri officially no longer a staff member of Amnesty. But 3 months dzose dzandanga ndiripo havana kukwanisa kuita audit report. Saka zvavo zvavakutaura izvo hatimbozvinzwisisi. Hazvisinei, isusu vanhu ava vabudisa vakazoreceive report yekubva kumapurisa kuti audit yamuri kutaura iyi kuti yabudisa fraud. Hapana kana fraud 1 yakabuda. Saka vakamaisa false report kupolisa. Saka taona ripoti iyoyo, vapiwa ripoti iyo nemapurisa, takabva tavasuwawo kana defamation of character and nemalicious arrest. Saka vane nyaya 3 mucourt. 1 Tetua Musiwa ari yake kesi yedefamation. Inini saCousin Zilala ndine kesi yangu yedefamation. Sivongile Zindeva ane kesi yake yedefamation. Asi inini zvakare ndine imwe kesi navo kupolisi yeconstructive dismissal because vakandimanichidza kuti ndisiye. Ndine kesi navo inotori mucourt.